Kurira kumberengwa ndakaberekerwa kumberengwa ndikadzidza kudhadhaya Shavani ndikazoitira A level yangu muBulawayo ku Spaces ndakatanga kuimba mugore ra 2013 nangu zvaro ndichifara zvokuimba asi kutanga kuimba zviri professional ndakatanga 2013 pandaka feature mu album yeku Eagle Life kwa Prophet Shiza ndakazo ita album rangu muna 2018 ndipo pandakanyatso kutanga kuita album rangu
Namba refu renyu rekutanga rinonzi
album yangu yokutanga inova iyo yega for now inonzi Call on the Name of the Lord ine sungura ine shakasiana siana ndakatanga munakandi inspire kuimba ndichikura ndifungisai ya ndaingonzi ndoimba unge fungisai saka ndakangobva ndafarira kuimba sezvinoita fungisai although music yedu yakatisiyane
ko vanenge vachida kuteerera damba refu iri vanoriwanawo papi chaizvo
album yangu inowanikwa ku Eagle Life ineko video is mazuva mashoma anotevera inenge yakwanuka pa all social media PC, iTunes, Spotify, PC inenge yakwanuka. We are working on that. Ne vanhu vakafeature home album rangu Lights of Audrey Chennai na Tinashe Soft anoimba ne Family Voices pa song yangu inonzi Call on the Name of the Lord. Ndiyo ya iri kunetsa neimwe inonzi Tinazvo ine kamusevi mbichana vanhu vanenge vari kufarira Tinazvo zvokuti I think ndiyo the best so far pa album rangu
kandai zvenyu rekupedzisira
mashoko angu okupedzisira ndoda kungotenda kuvanhu vanotsigira nekuti semunhu achangotangawo music zvinonetsa asi ndakaona kuti gore ra 2019 vanhu vakatsigira kwazvo musambo yedu saka ndoda kungotenda uyezve ndichingoti sezvinotaurwa nealbum rangu kuti Call on the Name of the Lord meseji iripo ndeyokuti nangwe zvinhu zvikaoma sei ingodaidza kuna Mwari ndiye anogona kutirwira pazvese saka ndoda kungokurudzirayo musabve pana Mwari ngatirambei tichinamata tichidaidza zita ramwari nyange muzimbabwe medu zvinonaka ndinotenda
Give me handing up.
Soma ipapo anohona.